ra ndinitaridze chitoriti hopiwa namumwe mutukana navamwe musadzi so havala musadzi vavidza ula mutukana wamunibva vari khadhi avatikere chidhuro vakho nyaga panga livona avhele ula mutukana ambodhiya asihani ambodhiya ngemudhi asvikatika chidhuro ula musadzi avo rirava kanyana thavura zvezvi lavo kanyana thavura ula mutanga hupfi ula thavura yambodhiwa yawara phanda hawe ambodhi kwatama adhoba thavura ichisedzana thawanori yavala muthu avango chambara nadzozo chodza chatakadzisa uva minina ne hovo uri ula mutanga udhobhela thavura hupfi avakho vanekedza kana hupfi adhoba aita mini toura tongo chabva chitori chichiya phanda ngori ane ndombodzidza thekisi ne ndandonamhera kutaritshedza chitori ma avala musadzi vambodhi vava kupfuka nathekisi ndikozvivona ndatoguma nepo mavanhu ena ndoni balansa naivo ningati